Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weZimbabwe mubotswana vaFrancis Chimina vaudza Studio 7 parunare kuti iri nderimwe danho rekuderedza mazuva ekushanda kubva pamashanu kusvika pamana pavhiki nechinangwa chekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Pataenda pamhepo, vaChimina vange vasati vakwanisa kupa Studio 7 uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvafana nechirwere ichi muBotswana. Asi muchiziviso chakaburitswa nemuzinda uyu, vanoda rubatsiro rwekuti vakwanise kutakura mufi kubva kuBotswana kuenda kuZimbabwe, vanofanira kuita zvekutumira mapepa anodikanwa panhare mbozha vachishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +267 719 67240. Ndinodzokorora zvakare nhamba idzi +267 719 67240. Kana munhu achida kuendesa mutumbi kuZimbabwe, panodiwa magwaro kana kuti kopi anoti rerufu, death certificate, gwaro rekufambisa kana kuti passport, tsamba yekuratidza kuti mutumbi hauna chirwere chinogona kutapurirwa vapenyu, tsamba yekuti mutumbi vachengetedzwa kuti usaore, uye kune vanenge vafane chirwere cheCOVID-19 vanofanira kuiswa mubhokisi risingavhurike kana kuti zinc hematically filled coffin. Izvi zvinodiwa nenyika yeBotswana zvakare. Asi pane vanoda kuradzika mutumbi wavo muBotswana, panodiwa gwaro rerufu, gwaro rekufambisa kana chitupa, uye gwaro rekufambisa rehama yepedyo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama muguta reKhaburoni vaEken Tendai chidarikire vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi.
Saka nyaya iri kunde kuti vanenge vatiomesera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tipe zvinhu zveemail address, because pamwe pacho patinotoendako tichida kutoitirwa tsamba dzacho dzekuti timire line, unogona kuona kuti unospenda the whole day usina kubetserwa kuti watimopa email zvekuti chinhu chacho chiri kuda imagine.
Vanotodai muzinda weZimbabwe watsvaga dzimwe nzira dzekubatsira nadzo vanhu, nokuti vakasadaro ruzhinji ruchatsvaga nzira dzekuendesa vafi vavo kumusha nemusango.
Kuti uwane mapepa ekufambisa zvotora kana mazuva matatu isati yavhurwa imiro yacho nekwacho waunenge watumira. Saka izvo zvinogona kutiremera sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tiite zvinhu zvemaemail. Tingaitira zvinhu zvemaemail here zvinhu zvokumusha kwedu zvinoda kuti zvitibetsere? Zvinoona zvokuti panotiremera ipapa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reKhaburoni vaHoward Mnemo vandoti danho ratorwa nemuzinda weZimbabwe muBotswana idanho rakanaka kwazvo.
Tiri kurarama munguva yakaoma, chirwere chiri kupararira muno muBotswana zvakanyanya. Saka danho ratorwa neembasi yedu yeZimbabwe kuti vanhu vaapply vari kudzimba zvose zvavanoda maererano nezvevafi nezvimwe zvatoda kuembasi. Tinoona riri danho rakanaka chaizvo nekuti zvinodziiridza physical contact kuti vanhu tisapanana chirwere.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji uye vari mukoti pachipatara chikuru chenyangagwa Referral Hospital muguta reFrancistown muzvare Justina Mayambutse vanoti vanhu vanofanira kuziva kuti utachiona hunokonzera COVID-19 hunogona kutapuriranwa nekugamuchidzana mapepa chaiwo.
COVID-19 chirwere chiri sirias, chinoda vanhu kuti vaite sirias nekwacho, because vanhu vari kugamuchidzana mapepa ende havana kei nechirwere ichocho. Chofamba chinofamba pakugamuchidzana zvinhu, saka vanhu ngavaongorere vaite carefully nechirwere ichocho.
Botswana ine vanhu zviuru zana nematanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe kana kuti 106,690 vakabatwa nechirwere icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 1,569. Mizinda yenyika dzakawanda pasi rose iri kuderedza uwandu hwevashandi mukuedza kumisa kuparara kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.